Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 24/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini chanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vanovimbisa minda kuna vana muzvina bhizimisi kunew york sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reatus rinoti rabvumirana gwara richatorwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakavimbisa vana muzvina bhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakauya kuzobatsira zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano vamunangagwa vakataura izvi pamusangano wakaitwa nezuro kunew york muno muamerica kumusangano weunited nations general assembly asi havana kubata nyaya yokuramwa mabasa kwavana chiremba mutungamiri mukomo westudio 7 uyo akapinda mumusangano uyu anotsanangura zvizere pamusoro pemusangano uyu
hongova hwande tiri kuno kumusangano weunited nations general assembly zvakaitika nezuro usiku ndezvekuti pakaitwa musangano wezveutano wakanangana nezimbabwe pasi pedingindira rinoti sustainable health financing and health investment building an ecosystem for universal health service delivery in zimbabwe saka pakataura mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamusangano uyu pakataura gurukota rinoona nezveutano vaobadhaya moyo pakataura zvakare finance minister vamthuli ncube nevamwe vanyarikani vakasiyana siyana vakanga vakamirira masangano akasiyana siyana saka vamunangagwa chikuru chavakataura pamusangano uyu ndechekuti zimbabwe yakazvipira kushanda nevekune dzimwe nyika kusimudzira nyaya dzezveutano muzimbabwe musangano uyu chinangwa chawo chakanga chiri chekukwezva vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzimbabwe vazoita mainvestment mubazi rezveutano saka vamunangagwa vakati hurumende yavo ine chinangwa chekuti pachasvika gore ra2030 munhu wese muzimbabwe anenge achiwanikwa aine access to kurapwa kana kuti health care vakatizve hurumende yavo ine chirongwa chekuvaka mahealth care facilities zvipatara nemaclinics zvikuru sei kumaruva anokwana iwo 6600 pakati pemakore efive anotevera mashanu anotevera vakataurawo nenyaya yemasanctions vakamashoropodza vachiti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe zvisiri pamutemo vari kuti ndizvo zviri kukanganisa kufamba zvakanaka kwenyaya dzezveutano asi chakakoshesesa vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika ava vamunangagwa vakavavimbisa kuti anenge auya achibva kuamerica britain india chero kupi achida kuinvesta munyaya dzezveutano achapuhwa munda mahara ndiyo nyaya yakakosha yandakaona ya vakataura iyoyo nezuro vawande vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika.
Pakataurwa nemutungamiri wenyika apa, vakatambirwa sei nevanhu vakanga vari mumusangano uyu?
Vakatambirwa zvakanaka nevanhu vakanga vari imomo, vachivimbisawo kuti hai vari kuda kushanda nehurumende yavo neZimbabwe pakusimudzira nyaya dzezveutano. Hapana vandakaona vaine kugunun'una.
Pavanhu vakanga varipo, pane vamwe vakuru vakuru here yeka kuti vamwe vamakambani makuru amakaona mugaziva?
Pakanga paine vamwe vemasangano akasiyana siyana vahwande, vanosanganisira vaPeter Sands, vana vaexecutive director veGlobal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Vakataurawo vachivimbisawo kuti haiwa vachaenderera mberi vachibatsira hurumende apo neapo kurwisa zvirwere zvakasiyana siyana, zvikuru sei HIV nemalaria. Pakaitawo vanonzi vaEllen Egler, vanova CEO weinonzi End Fund inowanikwa ichishanda kuZimbabwe, naivo vakavimbisa kuti haiwa vacharamba vachienderera mberi vachibatsira nyika yeZimbabwe.
Vaobedhaya Moyo, vakataurawo vachiti chinyi kana takatarisa kuti vakasiya kumusha madhokotera asingaiti basa zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyaya dzezveutano? Pane chavakataurawo here chakatambirwa?
Nyaya yekurama mabasa kwemadoctors, havana kana kumboibata, havana kumboibata nyaya nachiremba, chero vamunangagwa vacho havana kuibata. Asi vakabvuma havo kuti hongo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Asi chakakosha chavakataura vaObadhaya Moyo vachiedzawo kukwezva vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, vakapa muenzaniso wechipatara chechitungwidza chavaimbotungamira vasati vapuwa basa rekuita gurukota rezveutano navamunangagwa. Vakati ivo vachiri kutungamira chipatara ichi, vakatsvaga anonzi mapartnerships. Vakanga vachishanda nemabhizinesi nevemabhizimusi vakazvimirira vega, saka vari kuti vakavabatsira zvikuru pakumusidzira chitungwidza hospital. Naizvozvo vanoti vekune dzimwe nyika vanofanira kuwanikwa vachibatsira Zimbabwe vachiteedzera mufananidzo iwoyo.
Mutungamiri Nkomo, tinotenda zvikuru nezvawatitaurira. Tinoimba kuti uchatipamidzira futi zvekare nhasi uno.
Ndizvozvo vahwande, ndizvo zvatavinga kuno uku kuNew York.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rakaita musangano muHarare nezuro, umo rakabuda nezvisungo zvakawanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakapindwa nenhengo dzebhodhi resangano ravo, makanzura eNational Executive yavo, pamwe chete nevamwe vane maonero akafanana nesangano iri. Vakabvumirana pazvirongwa zvizhinji zvavanofanira kuita mumakore mashanu ari kuuya. Vamasaraure vati zvese zviri kubvumiranwa zvichaendeswa kuCongress yesangano ravo ichaitwa muna zvita gore rino. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tanga tiine musangano wekuronga nyaya zegwara ratingatore semusangano weATUS kuti tichitarisa muzvimbo mashandiro atiri kuita nehondo dzatogwa dzekutsvaga labor justice nekutsvaga kumukana wakaenzerana wekuenda kuzvikoro kwevana. Saka tatichirovanisa musoro pamwe chete kuti tibude negwaro rengati direct for the next 5 years kuti totora gwara ripi ratichazoenda naro kucongress yedu yatichaita muna December kuti vanhu vanokwanisa kurigamushira here kana ragamushirwa rozotitungamirira mumafambiro atichange tichiita tichienda mberi.
Saka chii chamatenderana mumusangano uyu?
Tatenderana kuti tiwedzere kuita mademonstrations atagara tichiita tichipusha hurumende yedu kuti ikwanise kuwedzera mari inotambirwa nevashandi, tichipusha kuti nyaya yemitemo inogavena labor muzimbabwe iindirane neconstitution yedu nesection 65 yeconstitution yedu. Tatenderana kuti vana vari muzvikoro vese vanofanira kuwana mukana wakaenzerana wekudzidza dzidzo yemhando yepamusoro soro zvinove zvinangwa zvatichapesuwa nenzira dzakasiyana siyana kuti timanikidze hurumende yedu kuti ikwanise kuti vana vese vemuzimbabwe vawane dzidzo yemhando yepamusoro soro wane mukana wakaenzerana zvichienderana sustainable development goals. Tazotura zvisungo zvimwe zvakawandisa zvatiri kumirira kuti zvitange zvaapprovwa necongress yedu iyo ichazenge ichiitwa muna December.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro? Varayiridzi vari kuenda here kubasa? Chii chiri kuitika apa? Vana vezvikoro vari kuuya here kuchikoro?
Muzvikoro mune manyamamire nerongo, varayiridzi vari kufushikana nenyaya yekumuhoro wavo uyo wakauya waparadzwa neinflation iyo yekuramba ichienda. Mukaona kudonha kwakaita masalaries vhiki rino, kudonha kwakaita value yemasalaries vhiki rino ratatambira ndopakwira maprice zvakanyanya. Izvo zvaita kuti varayiridzi vasanyanyoite chido chekuenda kubasa. Vari kungoenda kunotandara variko, asi vachinji havasi kutoenda zvachose. Vana vechikoro vachiri kungonetsekana muzvikoro vachidzingwa nenyaya yekuti vabereki vavo havasi kugona kubhadhara maschool fees. Zvinokwanisiro zvekushandisa muzvikoro zvakare zvekuramba zvichingoshayikwa. Tiri vadzidzo yedu iri parumananzombe zvekuti kana pakarega kuwanikwa zvekuita nekuchimbidza, tinoona vanhu vari kuda kuzogara mazamanishoni yekupera kwegore vachitadza kuzonyatsobudirira zvakanyanya nenyaya yekuti hakuna chiri kunyatso chinobatika chiri kuitwa muzvikoro zvedu nenyaya yekukuparara kwaita ikonomi yedu.
Mukuru weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti zvipangamazano zvemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakavabudira pachena kuti havangakwanisi kutendeudza zvehupfumi munyika kusvika vamisa vemabhizimisi vari kuita zveuori. Mudaily News mekare vana chiremba vari kukurudzira hurumende kuti iumbe imwe kanzuru yekutungamira hurukuro, vachiti kanzuro iripo iko zvino yeApex Council haigoni basa rayo. MuHerald, Zimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, inoti vambomisa basa vanhu vanoita 36 vanofungirwa kuve vakaita zveuori sezvo nyaya dzavo dziri mumatare edzimhosva. Chronicle rinoti kutangidza mwedzi unouya vagari vemuBulawayo vachange vave kubhadhara mitero inoita 300% kana hurumende ikabvuma bhajeti raitwa nekanzuro iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadii makadii, imimi va vekumiri kwemakungwa yatinamatirewo nyika yedu yeZimbabwe takatongwa nemhondi. Iye zvino Dokta uchararama here akaitwa kafira mbiri?
Ko iko kumiri kwemakungwa vatadza here kuita zvavakaita Saddam kusikuparadza chikwata chezano munyika muvanhu vararamewo zvakanaka?
Pamusoro uyu vachamarari weStudio 7 nevateereri weStudio 7, ini ndini Michigi Mishandotaurwa ndiri paLois yavo ndichidzigira mashoko anotaurwa nemeya veguta veHarare wekuti hurumende yavabatsira nokuisa mari yebhajeti yekuti vavage madhamu muguta reHarare. Ndozvinopa kuti guta rogona kuwana mvura zvakanaka. Asi ndichiti for the meantime pari zvino da vamboungana nemaziisi vamboita chivanhu pamwe kuda vangabatsirwa nemvura, nokuti kushungurudzwa kuri kuitwa vagari zvinopa kuti midzimu itsamwe zvinoshayisa mvura cherevhini yekunaya chaiyo. Ndatenda.
Makadi ku vashamarari vestudio 7, makadi zvenyu vana mukoma Jonga, vana Blessing Zulu nemurese yeZimbabwe. Ya, ini chandinyatsoona ndechekuti mapresident edu eZimbabwe, isu maZimbabweans achona, masoja, mapurisa, tese tangofanana, titongori vaurai. Why iwe munhu une hama like munhu wenyama unokurudzira kuti madokta ngarambe basa? Wese unotonyatsoziva kuti madokta akaramba basa, family mhuri yako iwe inonofanira kushaya rubatsiro. Saka moti chiko navanhu vari kurasikirwa nemhuri dzavo, kunyanya imi vari kukurudzira kuti madokta ngarambe basa. So umwe mukoma ataura makusena ngaitaura tamene kuti ari kuPretoria here. Shaka kuva kuSouth Africa shaka zvireve kuti waperera nemhuri yako, kune hama dzedu dziri kuZimbabwe. Saka zvibatsiri kuti ukurudzire madokta. Dokta kuramba basa kwavaita kuti vamuurari. Kwangofanira kuuraya kuri kuita masoja vanhu, kwangofanira kuuraya kuri kuita mapurisa vanhu, kwangofanana nokuuraya kwamuri kuti munangagwa ari kuita vanhu. Saka isu maZimbabweans negavhumendi yedu namapurisa edu namasoja edu tese tiri vaurayi, hapana asiri muurayi. Kana uchikurudzira madokta angarambe basa, obvious utori muurayi namadokta achona atori maurayi. Ndatenda zvangu, ndinonzi Redhuve.
Mangwanani, mangwanani akanaka mhuri yese yeZimbabwe. Mose munoteerera Studio 7. Ine haa ndiri kutesana nezvakawanda. Nyaya yekupandwa kwakaitwa dhokota inondirwadza chaizvo. Handihwisisi kuti gavhumendi yedu yakamira sei. Asi iye munangagwa unokaita basa rokungofamba segarukundi rinongombeya rechingorira, hapana zvarinobudisa. Asi ini ndinorwadziwa nezvinotaurwa naGauri. Gauri ungandibudza kuti gavhumendi yedu iri kugona iri kuita zvinhu zvakanaka ipo pasina zvairi kuita. Munyika muno hamuna kana chirimo. Izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita, mafuta nhasi amuka akakwira akuma $50 2 liters. Chingwa chapinda $12. Ukanoza kutarisa chaichaizvo kuti inyika here. Vana veZimbabwe vanofanira kufanira zvaro, havafaniri kuwana chikafu. Iye unondotaura kuti masankishen ei wakaisiwa masankisheni. Masankisheni anotonorwaa ivo nokuti ivo havahusi zvavanoita. Vari kupamba vanhu, vari kurova vanhu, vari kuuraya vanhu, vari kudii. Zvichikonzerwa naye Munangagwa ndiyo timu yakatoshata inoita zvinhu zvakapata saizvo.
Ndimurambi tiri paJoburg paAngela pa kuchipatara kuzvatooma izvi kuti madhokuta acho vadzokere futi. Munangagwa wacho achava havapi mari varwere veduwo futizve havari kufa. Izvi hatichanyatsi kunzwisisa kuti todini chaiko nenyika yekwedu iyi. Ava Munangagwa ndo vatongotarisana navo kuti vagadzirise zvinhu kuti madhokuta adzokere kuchipatara uko, varwere vedu vaite zvakanaka. Anatenda ava Munangagwa.
Inini zvangu ndoda kuti apa Munangagwa kuti asi Munangagwa chavari chatokufunga chavo chacho chii chaichaio mukati menyii nemuona vari kuita pazvinhu zviri kuitika nje muZimbabwe. Vakabvisa pamugabe vakati zvinhu zvese zvichanaka, but asiona kuchinja kwaita zvinhu. Zvinhu zvirikutoita zvitowedzera kutofa. Tikumbe wavabvunza kuti chinonyatsoitika chavo chacho chii, chinonyatsoitika pavari tirikuonza kuti nyika irambe ichiparura kudaiso. Asi ivo varivo vakataura kuti nyika ichanaka, ndivhoterei vanhu vakavavhotera. Ende hatiti kuti wakavhoterwa kuti ende vakaenda kubirira mavhoti but ari ngouraya nyika. Sazvino kuti kubira waita mavhoti akabirira kuuraya nyika here? Akabirira kunyatsokuita sei? Handizvi andastendi kuti chii chinonyatsoitika. Tinonzwa chinzi vaenda kwakati kunogadzirisa zveupfumi hwenyika, vaenda kwakati but hapana chatiri kumbona chiri kuchinja. Zvino iri kuwedzera kufa.
Zvinhu zvakadhako munyika umu. Kuti tizi tichabudirira here kanti nyika yedu ichavakika zvinoendepi? Zvochinyati mazvake mazvake. Munangagwa ndiye unoitawo zvake, chamisa achingoitawo zvake. Saka zvadhakwa izvinhu. Zvaida tiwane mutungamiri kana vose vabvi tiwane mwana udawo vakanyika tiende mberi nyika isidu isinouke. Aiwa tatambura maZimbabweni, vamwe vedu vanovurawo South Africa, vamwe vedu vanosungwa vachirohwa vachipondiwa usiku nesikati. Zvinhu zvai zvakaoma izvi, hazvibetseri.
Makadi kwa kustudio 7 uko wana mkoma Rwanda wana mkoma Blessing Zulu muri kutaura na tafimwa ya kulusto ndiri muno kumberengwa ndoda kuvudza vanhu vezano kuti ivo ndo vakatora ngozi muzimbabwe yemasankisheni ndo vakapoti masankisheni auye saka chavakaradzana kukupirudzi vanongomudziva kuti kuti masankisheni abve itai zvonezvo zvavanoziva kuti zvofa kuti di kuti masankisheni abve saka ngavarege kutaura vatati takapusa toziva avo kwaakabva kuti ndo vakatanga hondo yacho vachiti vakangwara unovochema kuti abvisiwo zvinorai vabvisiwo havangazvigoni kuti vanda kudzvanyiriri saka havangazvigoni tapedza hangu.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti mhuri dzevanhu vakafa mutsaona mbiri dzendege dzavo dzerudzi rweBoeing 737 Max dzichapiwa mari inoita 145 ezviuru zvemadhora kana kuti 145,000 mhuri yega yega. Ndege dze737 Max dzichiri kurambidzwa kubhururuka kubva zvadonha imwe yacho yaishandiswa neEthiopian Airlines muna kurume gore rino. Vanhu vange vachiratidzira pamusoro pekumira kwakaita kunze nezuro vakavhara migwagwa mikuru muguta reWashington DC vachida kuti zvichemo zvavo zvekuchengetedzwa kwekunze zvinzwikwe. Vakaronga kuratidzira uku vakange vakurudzira vanhu kuti vasaenda kumabasa kana kuchikoro asi kuti vauye kuzoratidzira sezvakaitwa nemusi wechishanu nevazhinji vechidiki mumaguta enyika zhinji pasi pose. Kuratidzira uku kwaitika nguva iyo vatungamiriri venyika dzakawanda vange vachiita musangano kuNew York wezvekuita nedambudziko remamiriro aita kunze. Muchikurongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePurdue Pharma iyo inogadzira mushonga unonzi OxyContin yakapotera kumatare edzimhosva kana kuti bankruptcy mushure mokumhangarirwa mhosva dzinopfuura zviuru zviviri zvine 600 ichipomerwa mhosva yekukonzera kufa kwevanhu vanopfuura 400 ezviuru vainzi vaishandisa mushonga uyu pakati pa1999 na2017. OxyContin inoshandiswa pavanhu vane marwadzo akanyanya kana pane avo vanenge vapinda mutsaona yakaipisisa. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pemushonga uyu pamwe chete nekambani iyi.
Kambani iri kuyatiri kuziva yanetswa nenyaya yemishonga ino zvinodhaka kana kuti inorapa marwadzo akanyanya kusimba simba yanga achigadzira mushonga unonzi OxyContin. Kambani iyi ikambani yemhuri kureva kuti it's a family owned company. Vanhu vane mari chaizvo chaizvo uye vakaita mari yakawandisa chaizvo chaizvo nekutengesa mishonga iyoyi yeOxyContin unoita kuti unyaradze marwadzo zvakanyanya. Dambudziko guru rakaitika nderekuti varidzi vekambani iyi vanga vachipfuurira kana kuti vachitenga machiremba nemamaketers kuti iwe chiremba iwewe ukanyorera vanhu mishonga yedu iyi isi tinokupawo mbasera nerweseri zvanga zvaakuita kuti machiremba anga akunyanya kunyorera vanhu mishonga iyi kunyange vasingafaniri kuramba vachiinwa. Chechipiri, mishonga iyi vanga vasina yazoijekesa kuti inoita kuti uite addiction yakasimba kana kuti unoibatira woita udokwa dokwa hwokuti ukasanwa mishonga iyo hauchakwanisi kufangishena kana kurarama semunhu anoramararamira akanaka. So yakaitwa sud kana kuti yakaendeswa kumatare edzimhosva ichinenerwa mhosva dzekuti izvo dzekuti yaitenga machiremba uye yanga isina kuburitsa ruzivo rwakakwana kune vanhu kuti vazive kuti mishonga iyi kana kuti mapiritsi aya anokonzera dambudziko guru chaizvo rokuti vanhu vazoita nhapwa pamishonga iyi.
Zvakatora nguva yakadini kuti vakwanise kuona kuti mushonga uyu ndouri kukonzera chirwere?
Zvakatora makore akati wandei tikatarisana nemushonga uyu chaiyo chaiyo andokwana kusvika makore matanhatu ongororo yakaitwa kuti tione kuti pane dambudziko. Asi chakanyanya kunetsa apa ndechekuti kambani yairamba ichiti hatina mhosva, asi umwe ichiramba ichifuridzira ichitenga machiremba nevanodispensa kana kuti vanopa mishonga vaya mafamasisi. Nyaya yaenda kumatare vakawanikwa vaine mhosva, vakanzi nedare guru remuno muamerica vabhadhare mari inosvika $10 billion yemuno muamerica kubhadhara mhuri nedzihurumende mastates akashayikirwa nevanhu uye akashandisa mishonga nemari dzakawanda vachiedza kurapa vanhu vanga vaitwa nhapwa kana kuti addicted kumishonga yavo iyoyi.
Saka mishonga iyi haichadiwa here? Ichiri kushandiswa here? Chii chichaitika kumishonga uyu?
Mishonga inoramba ichishandiswa. Mishonga iyi payakapiwa resonance kana kuti payakapiwa mvumo yekuti ishandiswe, ine maconditions kana kuti ine nzira yainofanira kushandiswa. Mishonga iyi inofanira kushandisirwa muzvipatara. Muzvipatara kune vanhu vanenge vaita tsaona kana kuti vanenge vane marwadzo akanyanya chaizvo. Asi inofanira kushandiswa ichimonitwa kana kuti zvine mwero pane kuongorora kuti munhu apiwa mushonga uyu nenguva yakatarwa nachiremba kana kuti nenguva yakatarwa nemachiremba ane kodzero yekunyora mishonga iyoyo. Iyi mishonga yakasimbisisa chaizvo chaizvo zvokuti haingonyorwi nachiremba wese wese. Kune machiremba anenge aine mvumo yekunyora mishonga iyoyo, asi mishonga iyi icharamba ichishandiswa muzvipatara sematarirwo ayakanzi ndo ainofanira kunge ichishandiswa pamutemo. Zvinoreva kuti haichabudiswa muzvipatara, unofanira kunoipiwa muchipatara uchipiwa kwenguva yakatarwa iyoyo. Kana wapedza ipapo wopiwa mumwe mushonga isina kunyanya kusimba saizvozvo izvi.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Ezangai mopao mokozi. It means I'm the big boss Muroji Mukuru. Wega unoazia ma system yacho.
Wamuzwa ere mukomana vakomana vanomchena tongai moyo ndewa na utakataka espese basikana muriko ere.
Nemumvura mese tongai moyo sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa vana muzvinabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakavya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reADUS rinoti rabvumirira nagwara richadhurwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna Standekile Mhlanga.
So we